Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 10, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaJacob Ngarivhume vanoendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa. Vamwe varimi vomhangarira kambani yeFojga iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222, zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 7,429. Nezuro vanhu vanoita makumi mana neumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri nevatatu 23 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Gumi nevasere 18 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine gumi nevapfumbamwe 119. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi. Kwozouyavo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri 5,442. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakaendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa vachitsanangura zvakapa kuti varatidzire vachizosungwa nekuendeswa kujeri kwemazuva anoita makumi mana nemashanu vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Chikwata cheANC chakasangana nebato reZANU-PF chikati chichazodzoka kuzotaura nevanopikisa pamwe chete nemasangano akazvimirira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNgarivhume.
Tsamba yedu vaZulu yenyunyuto yataendesa kuenvoy yeANC ndeyekuti chekutanga tiri kutenda isusu kuti muZimbabwe mune kusagadzikana kukuru patingati crisis pachirungu. Saka isu tanga chiti aiwa zvemuZimbabwe zviro kwazvo mune kusagadzikana kukuru, mune zvineswa zvikuru zviri kuitika.
Zvineswa izvi zvauya sei uye zvingagadziriswa sei?
Zvineswa izvi zviri kubve panyaya yekuti chekutanga nyaya dzecorruption hadzisi kugadziriswa. Vanhu vari kuba havasi kudzose mari ende nyaya yecorruption yaita kuti nzvimbo dzinoshandirwa nehurumende dzese dziite inonzi institutionalized corruption, kurokuti corruption utori mudzi wakadzika mumabazi ehurumende. Tikazowirirana zvakare futi isusu kuti nyaya yedambudziko guru kana kusagadzikana kukurukuru muZimbabwe kuri kubve munyaya yekubvutwa kana yeviolence, nekubvutwa nekupondwa nekurohwa kuri kuinzwe vanhu.
Ndiani vamuri kupomera mhosva yekuita mangoromera?
Zvichibve kuhurumende kana tingati state. saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakodzera kusagadzikana kukuru kuri muno muZimbabwe. Tikazoti isusu zvakare musamba yedu kusagadzikana uku kunogona bedzi kugadzirika kana vane Zimbabwe taise musoro pamwe chete, tikauya tikabatana tikagona kuti isusu togadzirisa sei, tichibatsirwa nemuyananisi asina maoko akasviba. Muyananisi akazvigadzirira kuti agamuchirwe nevari muhurumende, nevari kuopposition, nevari kumabhizimusi, nevari kucivil society. Nyaya haizi yekunzi mapoliticians agadzirise bedzi. Saka ndo mamwe masolution kana kuti zvitaifunga zvitanyorera kuti ndo zvinogona kugadzirisa nyika kuti ipfuurire mberi.
Asika bato riri kutonga reZANU-PF rinotiro munyika hamuna dambudziko. Uyewo vanenge vachida zvenhaurirano ngavauye kuPoland.
Iroro ndo dambudziko racho manje rekuti vari kuramba kuti hapana dambudziko. Ndo panotaridza kuti pane dambudziko guru raitike munyika yedu. Kwavari kutaura kuPoland uko, vanoti vanhu uyai kuPoland. Ndo zvatakataura pakutanga kuti Poland hazvingaiti kuti iwe ndimi murudo kuyananiswa. Moti varudo kuyananiswa pachenyu, ndimi munonga makutoti ndisi totungamira, ndini muyananisi wacho, wotambe bhora uchiti ndini referee, ndini defender, ndini keeper, ndini striker. Unonga uchingoridzira opponent yako akaribata, wobva watoridze pembe, woti ngaritangwe patsva. Hazviiti izvozvo. Saka tarichiti kubatsirwa vanhu vanogona kubatsirwa kana paite maoko ari kunze akachena. Yekuti vese vari kuda kuyananiswa vacho, mapoka ese anopikisana anonga akazvigadzirira kuti aiwa zvinoita uyu tinomugamuchira kuti muyananisi ane maoko akachena panyaya iri pano.
Munotowo kudii nedanho reANC rekuti ichazodzoka kuti itaure nemamwe mapato ose nemamwe masangano akazvimirira oga?
Kuti veANC vataure nemapato anopikisa nemapoka akazvimirira oga, ndo zvavanofanira kuita chaizvo chaizvo izvozvo. Isuwo ndo zvatinotoda. Asi dambudziko bedzi riri pakuti nguva yavari kutora iri kuratidza kuti hapana chimbi chimbi mukuita kwavo kuti vagadzirise zviri kunetsa. You know, iko zvino kuuya kuno ndokwechipiri, kushanya kwavaita ndokwechipiri vachiuya vachidzoka vachiuya vachidzoka.
Saka munoda kuti vaitese
kuvadi kungozvibatanidza iko zvino vati vauya kudai vaibva vatoone mapato acho ari kupikisa nemapoka akazvimirira oga votofambise nyaya dzoende mberi. Saka isu hatizi kufara zvachose nekuti vanoti vanodzoka mushure memwedzi. Mwedzi wakawandisa, zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Process yekuti nyika igadzirike yaifana kudai yakutofamba ichipfuurire mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, chikwata chebato reANC chakange chauya muZimbabwe kuzvidza hurukuro pamusoro pezviri kunetsa munyika hachina kusangana nevanhu kunze kwevakuru mubato reZANU-PF, izvo zviri kushorwa zvikuru nevanhu vazhinji. Mukuru wechikwata ichi uye vari munyori mukuru weAfrican National Congress vaAce Magashule vakaudza vatori venhau nezuro kuti chikwata chavo chichadzoka zvekare kuzotaura nevemapato anopikisa vemakereke vanomirira vashandi nevamwe vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya. Vaudza Studio 7 kuti hapana chavange vakatarisira kubva kubato reANC sezvo nyika yeSouth Africa iri iyo iri kukohwa pakuru kana Zimbabwe iri mumatambudziko akadai.
Zviri kunezvo kuti tangozivawo vasati vasimuka kuti vakanga vati vari kuzotaura neshamwari dzavo dzakarwa hondo sevanhu vakarwawo hondo. Asi semaonero angu tanga tichingotarisira pasi pezvisipo nokuti kubva nechekare vana Tavombedu vachiriko, vana Zuma vachiriko, hapana chido chavakaratidza chekugadzirisa nyaya dzemuZimbabwe. Totinge tichitofungira kuti kuda vahondo vari kutobhenefita nedambudziko ratinaro nokuti uko kune lebha yamahara zvekare musika wavo mukuru muAfrica iZimbabwe. Saka handifungi kuti vane chido chokugadzira. Saka taachingotarisira wongoona kuti ngavangove unotaura nevanhu vavo vekuZANU vodzokera. Hapana gogo guru vahwandira tanga tichitarisira.
Ko zvino zvoitwa sei kana nyika dzakaita sana South Africa dziri dzinomira pakati pekuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Zimbabwe yoita sei?
Ku South Africa kune inonzi constitutional democracy yemapoka akawanda. Hurumende yavo ina mapoka ese AFP DA nevamakadai. Saka ava kana vachichiwo vari kuzotaura nenhingi nezanupf ngati varege vataure nezanupf nokuti handiti vanozviti manationalist. Saka ngavataure nezanupf. Isusu tiri kuti South Africa sehurumende ngaiuye sehurumende yatumwa nesadic yakabatanidza mapoka ese ari muhurumende yesouth africa vachizogadzirisa kunoku. Ava vazotaurawo nevanhu vavanoti varwi vehondo. Izvo ndezvavo nokuti hatitibatsire kuda kana vagarwa hondo, because handizivi kuti hondo yavagarwa ndeipiwa vanhu veanc, asi vari kuzviti marevolutionary manationalist. But revolution hatingavaise ikoko.
Ko zvino zvoitwa sei vangwenya? Nokuti nyaya iyi nyaya iyi yoramba ichingoenderera kwemakore nemakore sekutaura kwamaita kubva panguva dzana Thabo Mbeki. Nanhasi chero angouya muchigaro chomutungamiri weSouth Africa vanongoita zvimwe chetezvo. Saka toita sei South Africa iyi?
Tiri kuoneza kuti sevanhu vanozvitongawo vari sovereign hapana zvatingaita semaZimbabwe. Asi iyo pressure mutsindo uri kuitwa nenyika dzimwe dzakatikomberedza mawestern countries, mitsindo iri kuitwa muSouth Africa neEFF nedemocratic alliance neIFP, mitsindo inoitwa nemaboka akazvimirira ega ekusanakwa nemuZimbabwe ndiwo achaita, nokuti South Africa yakakosha muregion yedu. Saka ngavamanikidzwe South Africa ngaisimanikidzwa kuti vochitumidzira vamiririri vehurumende ichinzi inoda kuti ibatsire ngaiuye yakafuga chadzi kana kumbezi rehurumende yeSouth Africa neau nesadic. Ndo maonero andiri kuti avawande.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe varimi vakatengesa fodya yavo kukambani inonzi Interroll Tobacco Flows iri muHarare vari kuchema kuti kambani iyi haisati yavabhadhara mari dzavo kubva pavakatengesa fodya yavo muna Chivabvu gore rino. Mumwe wevarimi vaita dambudziko iri ndiva Andrew Katiza vanobva kuMount Darwin, avo vakatengesa fodya inorema makirogiramu chiuru nemakumi maviri nemashanu kuInterroll Tobacco Flows kuWillowvale muHarare. Vakatiza vanoti ivo nevamwe varimi vaneta nekufambira mari yavo pasina chiri kubuda, izvo zvakazoita kuti vaende kumapurisa. Hatina kukwanisa kubatawo mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi varimi vane chitsama vanonzi vave nemasvondo maviri vachirara panze pekambani iyi. Ngatinzwei vakatiza vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kunetsekana nenyaya yekusawana mari kwedu yatakaita kuInterroll kambani yatakatengesera fodya. Nhuma yanga yanzi uye kuzotaura nesu yakati hakwanisi kutaura nesu akamirira kambani iyi sezvo ane mukuru wake waachazinga achiuya naye uyo auya naye nhasi chitatu kumapurisa paSouthton police station. Nhaurirano dzazoenda mberi nemukuru uyo auya akamirira Interroll unonzi vamuvindi, avo vabvunza kuti vachafonera madirectors avo kuti vanzwe kuti mari dzichange dzichibhadharwa varini. Mushure maminiti angaite 30 vadzoka vaine anza yekuti vanzwi ivo kuzosvika musi wa 30 September mari iyi inenge yabhadharwa maakaunti yevarimi vanova vasina kunge vabhadharwa. Asi chinyaya kuti kaikwamadza isusu ndechokuti makambani anopiwa amaraizinesi ekutenga fodya anofanira kunge aine mari dzakakwana.
Saka ndimi chete here musati makwanisa kunge muchibhadharwa mari yenyu?
Pane varimi vakati vasina kunge vakwanisa kuwana even RTGS yavo, iyo yakange ine rate $1 is RTGS dollars. Asi ndozvino mukatarisa yezora iri arava 1.83 zvinotaridza kuti akarasikirwa nevhaliu yemari yake iko zvino haisina uremu hwekuti ichange ichitenga.
Maifanira kubhadharwa sei mari yenyu vaakatiza?
Mutemo wekutengwa kwefodya kana kuzoitika ndezvekuti mufirst 24 hours murimi anofanira kunge awana RTGS yake, then mu72 hours anofanira kunge awana hisdora hake. Zvino mukatarisa kubva muna June kusvika iko zvino pane ma72 hours mangani. Izvi zviri kunyanya kuti vakabata zvikuru, uye nyangwe vanovimbe vachipa chivimbiso kokuti kusvika musi wa13 inenge yabhadharwa, chii chiripo chinoita kuti isuwe tiiti izvi ndizvo chaizvo zvange zvichiitika? Nekuti mapromisi awa awanda anopfuura matatu kana mana yatopiwa yepadyo yaitii kusvika musi wa7 mari iyi inofanira kunge yabhadharwa 7 September, asi kusvika iko zvino 7 September yaapaana takambobhadhara.
Imi makatengesa fodya yakawanda zvakadii?
Ini ndakatengesa fodya yakasvika iyo 1025 kg, yakakwanisa kundiburitsira US$1,300 inova ndiyo yaisati yandibhadhara. Maarati dola dzangu akabhadharwa kare, asi ndakabhadharwa wangu nekurunge ndambopona kwe2 weeks dzakateedza kuita presha kuti mari iyiuye.
Avo vange vari mumwe wevarimi vefodya vanoti vari kutadza kuwana mari dzavo vaAndrew Katiza vari paRunare kuMount Darwin naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com ine nyaya pamusoro pekudzokera kubasa kwaitwa nevakoti avo vange vari pakuramwa mabasa kwemwedzi mitatu, vachiti vanoda kupa gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nguva yekugadzirisa zvinhu. Muzimu Live nekare vachiwenga vanoti hurumende yave kurambidza vanhu veZimbabwe kuenda mhiri kwemakungwa kunorapiwa, vachiti nyika iri kurasikirwa nemari yekunze yakawandisa pamusoro peizvi. Daily News rinoti magweta emutevedzeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Sikala anoti vasikala vave kurwara mujeri mavari uye vanofanirwa kuonekwa nevanachiremba nekukurumidza. Vasikala vari mujeri rechikurubhi vakamirira kutongwa nemhosva yokupesvedzera kuti vanhu varatidzire zvine bongo zvozvo. Yave nguva yenyu vateereri yekutaura mega zvamunofunga.
Utongi hwezanu PF chaihwo chaihwoka kutonga nedemo, kutonga nedemo chaiko chaiko. Nyika inganzi haina matambudziko namasiyira ari kuita nyika. Vanhu vasina matambudziko vangasiya nyika yavo zvakadaro shuwa. Vanhu ngavasadaro vana vamwe vanhu, nekuti kana nyika isina mutungamiriri haina, ing'ombe dzisina mufudzi chaidzo chaidzo, zvakaoma.
Vamunanga hapana chinhu kana kuti iri munyararo vakada kuchengetedza ndokozi pazourayiwa masoja. Aiwa masoja iwo akambotouraya vanhu kumashure amanditi wai vakatadza kurwadziwa nazvo. Vazorwadza kuti kai paurayiwa musoja, aiwa vangazvona sedivi rekuti dzimwe dzengwa in another ways, kwazvati ivo vanoremekedza vanokoshesa masoja kudarika vanhu vari munyika. So that vamunangabva because masoja tinoona vanhu varwevarusana masoja ngechekuti vanhu is against the army, because munhu akatume army anobva ataka kutovhinduka pane kuti masoja atidziviriri. So that's why vanhu ivavo vakasvika pakuuraya soja vanga vato nepfungwa yekuti masoja ndianouraya vanhu, voto revenge, it's a sort of revenge.
Tanga ndo kwazisai wese wasamarari wedu Studio 7. Ndichi pindura panyaya ya watu wengaye kuti vanhu vasaenda kunorapwa kubve kwenyika varapiwa munyika. Tinoona sokuti nivava kunyanya kuwandikwa. Kunyanya kuwandikwa namabasa kuita kuti vasatafunga zvakanaka. Nokuti ivo ndivo munhu anoenda kunorapwa kubve kwenyika. Hakuna zvomwe munhu anogona kukwanisa kuenda kunorapwa kubve kwenyika. Vazhinji vevanhu vari kungofa varimo munyika vachishaiwa mishonga muzvipatara. Saka kana vachisumudza ivo mashoko okuti vanhu vasabuda kunorapiwa kubve kwenyika, ndoona sokuti kuwandikwa kwavaitwa namabasa awa kuti vatungamirire mapato akawanda wanda ava kuvavhiringidza musoro.
Ah, vana veZimbabwe, ini ndati manje tongonzwa kuti nzii paita vanhu vauraya musoja asi havazikamwe. Havazikamwe sei? Izano PF ivarume. Mamemba wa parliament ni makanselazi AMDC Alliance wakaenda kwa kupe makazi kanyira mega musasora vanhu mberuku. Ino nzizano PF joya hakutawara nasi kuti taku reverse minda tava kubhadhara wa mafama za ataka tore raya mari mwezuro dopa unonza health minister wachitivo hatisi kuenda kunorapiwa abroad kuti vapora. Kana vangorwara futi vodzokera kuChina zvinovhurwa futi. Ndo varume vaya vanoramba vachikundeesai. Saka vanozivai zvinhu izvi. Isi tinoteerera vachamisa. Vachamisa vakati come and invest in the country. Vanhu vanouya nouwandu hwavo. Saka vanhu muchazochema papaya. Vakaenda kwamonzora ndinokunzwirai urombo. Musavenga vanhu kana parofo vachakudzingai nokuti hamuna batsiro munotengesa.
Hello vanhu veStudio 7, makadiko makadiko mure Zimbabwe uku. Ndinoda kumbotaurawo zvangu pamusoro pevanhu vekuZimbabwe. Kuti vanhu vekuZimbabwe sei muchinzwira masoja nemapurisa imimi vari kurovai vari kupfuurai. Kana musoja abayiwa kuZimbabwe, abayiwa nemusoja. Kana musoja abayiwa kuZimbabwe, abayiwa nemupurisa nekuti hakuna mwana weZimbabwe ari mupurisa asiri mupurisa kana kuti asiri musoja ane puti mumba make. Saka kana musoja achinge abayiwa kuZimbabwe ka musamubatsiri bhozi ndowanhu vakaurayai musi wa 1 August. Vanhu vari kukuponda izwa nezwa muti vakuudza chokwadi. Saka kana ivo vakupandukirana pachavo kana ivo vakudenhana pachavo imi movabatsira muri kuvabatsira chii? Siyai kana masoja vauraya nemasoja ka kana mapurisa vauraya nemapurisa. Siyanai musavabatsiri vabatsirane wega. Ko imimi mukarohwa wani handiri kukubatsira namega? Hakuna kana mupurisa wani watakamboona akambobatsirawo masivilians.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadomwa nemutungamiri werimwe bato rezvematongero enyika kuNorway kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore ra2021. VaChristian Tribring Jed verimwe bato rinonzi rakanyanyisa kuva kurudyi kwezvematongero enyika kana kuti far right vanoti vaTrump vakaunza runyararo munyika dzeMiddle East apo vakakwanisa kuti imwe nyika yechiArab yeUnited Arab Emirates itange kufambidzana neIsrael nokutumirana vamiriri venyika dzavo. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti avaoni komiti inosarudza munhu anopiwa mubairo uyu ichitora kudomwa kwava Trump sechinhu chikuru. Vanoti zviri pachena kuti va Trump havana zvibvumirano zverugare zvavakaita vachiti dunhu reMiddle East rinogozha pakuti hapana kugarisana kwakanaka kungaitika kunze kwekuti nyika dzose dzechiArab dzabvumirana pamusoro pezvirongwa zvinobata nyika yePalestine.
Izvi zvinokatamadza chaizvo. Nobel Peace Prize yatinoziva tose here? Tisingazivi kuti vandomiwa nani and uye pisi dzavaita ndedzipi. Zviri kutondishamisawo kunzwa mashoko akadai. Zvinoitika ndezvekuti kana tichitarisa mapato akaita seiwayo kana nomuno muAmerica, tinoona kuti kune vanhu vanotsigira vaTrump. Vanhu vemuhlobo iwoyo ndo vamwe chete vaya vanenge vachi vatingatiso ma, kana kuti maskinheads kana kuti vanhu vane rusaura. And zvinoonekwa izvo kune dzimwe nyika nokuna naEurope, mudana Germany naiko kuna naNorway, vanowanikwawo gurupu doko doko iroro revanhu vane pfungwa idzodzo. Saka hazvingashamisi kuti zvinhu zvavanenge vachiita.
Vavadoma vanoti vaTrump vakaunza chibvumirano chekugarisana zvakanaka kana kuti peace agreement pakati peUnited Arab Emirates neIsrael. Chisiri chinhu chinogona kuti munhu apiwe mubayiro uyu here ichi?
Tichitarisa kuti vari kutizvo vaTrump vakaunza runyararo pakati peIsrael nemaArab countries. Hapana chatati taona kapo. Tinoziva kuti zvinhu ikoko zvinogona kungochinja within kana a day chaiyo vanhu vanenge vaakutotasurana. Saka peace yakaachivhwa ikoko hatisati taiona, ingangova peace yepabepa yokutaura, but maziviro atinoita nesituation iri pakati peIsrael nemaArab countries. Zvinhu zvava zvemakore izvi zvokuti kuti zvinzi pai zvapera nhasi handina tarisiro nazvo. Saka handioni kuti chavanodomegwa kuti kwai dai vapuwa peace prize ndezvipi apa tisati taona project yacho.
Iyo komiti inoona nezvekudomwa kwevanhu vanofanira kupiwa mubayiro uyu veNobel Peace Prize Committee, munoona sekuti ichi chinhu chavangakwanisa kutambira here sechakakodzera kuti vaTrump vapiwe mubayiro uyu?
VeNobel Peace Committee vanhu vane vakavhurika pfungwa, vanoasesavo situation vachiluka at all the facts. Zvinhu zvinovhotegwa asi handioni vachivhotera zvinhu zvakadai nokuti ivo vanotarisa genuine work pasa chairo rinenge raitwa richishuwa marizaus kuti pano papromotwa zvinhu zvine peace. Nokuti kana tichitarisa mabasa avaTrump vanova vatoparadzana vatoparadzanisa nyika dzakawanda even nenyika dzaidyidzana neAmerica neEurope. Vanga vachingobvonyonga izvose izvozvo, saka handifungi kuti pane unomboona peace yakaunzwa navaTrump.
Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Chokwadikani rudo gunombokonzera kuvhaira kusvika zvinhu zvaipa. Vedwe Bigi Zhanje nekambo kake rudo ndimandivhaidze. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave 222. mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaJacob Mukarivume vanoendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeSouth Africa. Vamwe varimi vanomangarira kambani yefodya iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.